Panzvimbo huru inokwirirwa makombi muBulawayo iyo inozikanwa ichinzi kuGodini panosigara pakazara makombi ukuwo mazana nemazana evanhu riri besanwa. Asi kubvira nguva dzekuma12 nhasi masikati panzvimbo iyi pange pasina kana kombi imwe chete zvayo. KuGodini ndiko kunokwirirwa makombi anoenda kumisha inogara veruzhinji yakasiyana-siyana yemuBulawayo. Asi nhasi vachairi vemakombi vange vamisa makombi avo zvichitevera kunetsana kwavange vachiita nemapurisa. Mumwe muchairi angozvidoma nezita rekuti Temba uyo asina kuda kutaura pamhepo audza Studio 7 kuti mapurisa ange achivashungurudza achivabhadharisa mafaindi emhosva dzakasiyana-siyana uyewo achida mari yechioko muhomwe. Temba abvuma mashoko ekuti chanyanya kukonzera kutosvorana kwevatyairi nemapurisa inyaya yekuti mamwe mapurisa maviri ange asina kupfeka yunifomu yechipurisa arohwa nechikwata chevatyairi mushure mekunge mapurisa aya ange apinda mune imwe kombi achida kuisunga. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Kunetsana kwemapurisa nevatyairi uku kwasiya zviuru nezviuru zvevanhu vasina chekufambisa. Makombi mashoma ange achifamba ange akwidza mari yekombi zvakapetwa kaviri izvo zvaita kuti vamwe vanhu vashorekita kwemapurisa vamwewo vachifamba netsoka. Mumwe mudzimai angozvidoma nezita rekuti amai mwoyo ati ange ave kushushikana sezvo mwana wake mucheche ange achichema mushure mekunge amirira makombi kwenguva inopfuura maawa matatu.
Hanzi vafaita nemapurisa here? Hanzi vafaita nemapurisa saka amen vanga vavharirwa sei nemapurisa munomu? Saka vanga vachisunga mamwe makombize and then kusvika vazotsamwa. Vari kuti vemakombi havachauyi. Hanzizo nemakombi akuita dhora.
Mumwe wevanhu vawirwa nedambudziko iri amai Nelia Chuma vati vange vasingazive kuti chii chanyatsoitika. Asi vati vange vachishushikana nekumirawo kwavaita kwenguva refu vasingakwanisi kuwana kombi yekuenda kumba kwavo kupomola sao. Kunetsana pakati pemapurisa nevemakombi kunogara kuchiitika uye pamwe vanombodzinganisana izvo zvinowanzoitisa tsaona mumigwagwa. Mune imwewo nyaya, nhengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF muBulawayo vaKillian Swanda ndivo vakakunda pasarudzo dzakaitwa neZuro Manheru dzekusarudza achamirira bato iri pasarudzo dzekutsvaga mumiriri weNkulumane mudare reParamende. VaSwanda vakakunda vaDavid Ndlovu avakambove meya weguta reBulawayo uye vanotarisirwa kunyoresa zita ravo semumiriri weZANU-PF kunomination court paBulawayo Magistrates Court mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.